Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu chikumi 2018. Zimbabwe ino batana ne pasi rose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day. Mutungamiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa vonyunyutirwa nevakawanda vari mumubatanidzwa uyu vachinzi vakatyora zvibvumirano zvavakanga vawirirana panyaya yekugovana kwevanhu vachakwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanovhura zvakare mugodhi weEureka Mine kumashonaland Central. Madzimambo oramba achizvidza mutemo wematare edzimhosva unovarambidza kupindira mune zvematongerwo enyika. Gakava pamusoro pegwaro revavoti kana kuti voters roll rochiriritsa pakati peZimbabwe Electoral Commission nemapato anopikisa zvikuru mubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri weCapes United vaFarai Jere vanodomwa pasina avakwikwidza kuti vave sachigaro mutsva weCastle Lager Premier Soccer League vachitora basa rakasiiwa navakeni mubayiwa. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLivetalk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri munyika dzakasiyana-siyana pazuva iro pasi rose riri kucherechedza World Refugees Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page redu.